This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikuitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzinda we Voice of America urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare pa Studio 7 manera nhasi uri musi wesvondo chivabvu 25/2014. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichitei zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika dzemuAfrica mukucherechedza zuva reAfrica Day. Hurumende inoti haina mari yekuti GMB itenge chibage mwaka uno, ichikurudzira kuti varimi vatengesere vamwe vanotenga chibage. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Zimbabwe nhasi yabatana nedzimwe nyika dzose dzemuAfrica mukucherechedza zuva reAfrica Day. Asi dzimwe nyanzvi mune zvematengerwo enyika dzinoti zvinosiririsa kuti Africa yacherechedza zuva iri dzimwe nhengo dzayo dziri mukati mematambudziko makukutu akaita sehondo nedzekupandukirana. Ukuwo sangano remisa Zimbabwe rakurudzirawo hurumende yeZimbabwe kuti izadzise zviga zvayo munyaya dzekodzero dzevanhu kuti zvienderane nehwaro hweAfrican Charter on Human and People's Rights panguva iyo nyika iri kuyananisa mitemo yayo. Tatenda Gumbo weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematengerwo enyika vapedzisai ruhanya kuti tinzwe upfungwa dzavo pamusoro pezuva iri.
Izuva guru rakakosha because tikatarira kuti nyika zhinji dzanga dziri muutapwa, nyika zhinji dzanga dzine utongi hwoudzvanyiriri, utongi hwechitsotsi, utongi hwevanhu vaifunga kuti maAfricans makudo kana kuti ishoko, nevamwe vachiri kutofunga kudaro nanhasi. Asi vanhu vakashanda together nemweya wakanaka, vana pane nguruma, vana kaunda, vana vamugabe, vana vangomo, vana chitepo nevamwe vakashanda kusvika tisvike patiri. Asi kuti tisvike patiri like society yega yega, like nhoroondo yenyika dzese dzese, machallenges anotowanikwa. Mukatoona nyika isina machallenges haisi nyika.
Africa richine dambudziko yakawanda zvikuru ehondo. Munofunga kuti sangano reAU ingaite sei neissue iyi?
Zvinofanira kuti vane AU regai ndikupei muenzaniso. MuZimbabwe mai vane hondo handizvere kuma60s takabatsirwa nemafriend line states aifanana vana Zambia, vana Botswana nedzimwe nyika kutibatsira, vana Tanzania tichibatsirana nokuti vanga vane chirangano chavanga vanacho vana Samura Machel, vana vakaunda, vana vanyerere, chirangano chekuti Zimbabwe inofanira kusungunuka, chirangano chekuti South Africa inofanira kusungunuka. Saka namatambudzikoyo asvika tinofanira kutarira kuti AU, African Union, inomboti chii munyaya dzekugadziriswa kwematambudziko? SADC inomboti chii munyaya dzekugadziriswa kwematambudziko? ECOWAS inomboti chii munyaya dzekugadziriswa? Tochiita zviya zviri kutaurwa zvakanyorwa muzvisungo izvi kuti tozvigadzirisa sei.
Tichitarisa nyika yeZimbabwe, unofunga kuti vanoita sei kugadzirisa tambudziko dziri munyika?
Nyaya yedambudziko riri munyika yeZimbabwe inobva muutongi weZanu. Zanu inoshamisa kuti ndeakaunza nyika kuti ive independent. Asi ukatarisa zvimwe zvinhu zvinoitwa neZanu zvakatofana nezvinoitwa naSmith. Saka isusu tinofanira kuramba tichingovaiudza kuti no, imi makukopera bhuku redofo. Ukakopera bhuku redofo haupaswi. Saka chinodiwa muZimbabwe ndechekuti vanhu vangoziva kuti tichikwikwidzana musarudzo tinofanira kuziva kuti tiri vana vanyamunhu munhu umwe.
Vanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika vapedzisai ruhanya vari parunare natatenda Gumbo weStudio 7. Hurumende yakazivisa svondo rapera kuti haisati yave nemari yekuti ipe Grand Marketing Board kana kuti GMB kuti ikwanise kutenga chibage mwaka uno kubva kuvarimi. Mutevedzeri wegurukota rezvekurima vapadhizhanda vakaudza dare reparamende kuti nekuda kwekuoma kwezvinhu munyika hurumende haisati yapa GMB mari vakakurudzira varimi vanokwanisa kutengesa chibage chavo kuti vatengese kune avo vanotenga chibage vasiri pasi pehurumende. Vazhanda vakazivisawo kuti mutengo wechibage uchange uri pa$390 per ton kubva pa$385 yemwaka wapera. Gurukota rezvekurima mudare remakurukota rebato reMDCT kana kuti MDCT Shadow Cabinet Vasamuel Sipepankomo vanoti vanofarira danho rakatorwa navazhanda rekuzivisa pamire nyika munyaya dzeupfumi.
Ndofunga zvakataura najanda ndizvo zvinofanira kutaurwa nemakorokota ehurumende nokuti zvakataura ndezvokuti chimiro chehurumende chakashata. Hurumende haina mari. Ukaona kurukota rehurumende richirauta kuna mari zvinoreva kuti hurumende yacho yakundikana. Ende janda akazvitaura kuti hongu GMB inofanira kuti itenge kuti mari yacho yokutenga ndiyo isipo. Munozivawo kuti masivu 7 yakamuvhwa deti racho rakamuvhwa nokuti government iri kustruggle chaizvo kuti iwane mari yokubhadhara masivu 7. So ndofungidzira kuti kana vachiti havana mari mafarmers ngaedze kutengesera maprivate buyers vataura chokwadi nokuti hakuna zvavangaite.
Izvi hazvizoita here kuti varimi vange vachitsotswa naivo vanotenga chibage vari kunza? Tichiona kuti hurumende yakambenge yatora danho rekuti chibage chitengwe neGMB senzira yekuchengetedza chibage chacho pamwe chete nevarimi.
Ndizvozvo ichokwadi, but bottom line chete jonga ndeyekuti hurumende chaizvo mari yacho hakuna. So hakuna zvavangaita nokuti havana mari. Kuparamendi uko even isisu maparlamentarians wava nemavhiki 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 kuti tipuwe makuponzo okufambisa tichienda kuparamendi nekumaconstituency.
Ko mutengo we$390 per ton wakaziviswa navazhanda uyu munoona uchitambirwa here nevarimi?
Ndiri kucabinet inini itani yangachitengwa ne$385. So kana vaita decision iyoyo zvinoreva chete kuti icontrolled agriculture nokuti ndivo vafixa price. But zvinofanira kuitika ndezvekuti price inofanira kufixwa nesupply and the demand. Mafarmers nevanotenga vanegoshete kuti vaone kuti chibage chinoita marii.
Vanga vari vanoona nezvekurima mubato reMDCT kana kuti MDCT Shadow Cabinet vaSamuel Sipepankomo vari parunare muHarare neStudio 7. Makurukota emuAfrica anoona nezvemamiriro ekunze ari kutarisirwa kutanga kusangana muHarare mangwana kuti vazee nezvekushanduka kwemamiriro ekunze uye kuumba chikwata chichabuda neurongwa hwezvingaitwa mukuona kuti Africa yabuda nehwaro hwekutevera munyaya dzemamiriro ekunze. Izvi zvinonzi zvichaita kuti pave nekushanda pamwe kwenyika dzemuAfrica pamwe nekutevera hwaro hwadzinenge dzabuda nahwo. Musangano uyu uchaitwa kwamazuva mana uye gurukota rezvezviwanikwa munyika vasevhi vakasukwere ndo vanenge vari sachigaro wekomiti iye. Anobva munyika dzakasiyana siyana ari kutarisirwa kuungana kuDallas kuTexas muno muAmerica kumusangano wemadzimai weWomen of Dominion uyo uchatanga musi wa19 kusvika musi wa22 Chikumi. Mumwe wevari kutungamira kurongwa kwemusangano uyu Pastor Julian Maramba vanoti madzimai anobva kuzvitendero zvakasiyana siyana akasununguka kuenda kumusangano uyu vachipanawo dzidziso pamusoro peshoko reruponiso pamwe nekudzidzisana nyaya dzemabasa neutungamiri nemamwe madzimai. Ngatinzwei hurukuro yavaita naSandra Nyaira weStudio 7.
Madzimai aya achange achitarisira kuti vasangane naMwari. Donzvo redu nderekuti vanhu vasangane naMwari vazive kuti vari kupinda mukati moupenyu hwavo. Matambudziko avo anoitwa resolved, anopedzwa nekunamata. Vachaziva kuti tinodanana nokuti tiri vamwe chete. Hatina basa kuti uri kubva kuchechikupi, hatina basa kuti uri murungu here, hatina basa kuti uri muspanish here. Madzimai aya ari kuya kuzosangana naShe pane zvinonakidza zveupenyu hwavo nepamatambudziko eupenyu hwavo. Munhu nemunhu ane situation yake. Amen.
Saka muri kutarisira madzimai akawanda sei kunge achipinda mukati memusangano uyu?
Tikutarisira kuti tinogona kunge tine vanhu vanokwana kusvika kuma 400 people vanenge vari pamusangano iwoyu. Nokuti madzimai ari kubva kumachechi akasiyana siyana, kumethodist, anglican, roman catholic, apostolic faith mission, vamwe vari kubva kuhwisiri, vamwe vari kubva kusavada, vamwe vari kubva kumapostori, kwese kwese vanhu vese vari kubva ikoko, vamwe mabaptist, vamwe vari kubva kunana london nekucanada nekune dzimwe nzvimbo dzakasiyana.
Dindingira remusangano wemadzimai uyu rinenge riri chii?
No more limits. Hapana chinotikundisa, hakuna chaunotadza kuita. Hakuna chaunotadza kuita nokuti unokwanisa kuenda pamusoro-soro sekubudirira. There are no more limits. Hakuna chinokutadzisa kuita chinhu. Ndodingindira redu remusangano.
Ava vanga vari mumwe vatungamiri weWomen of Dominion, Pastor Julian Maramba, vari kuDallas, Texas, muno muAmerica, naSandra Nyara weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Munokwanisa kutinzwa padande mutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Blessing Zulu weStudio 7 muchirongwa chaanotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo, mungave muZimbabwe kanawo kunze kwenyika.
Tinokutambira ine mufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi muchirongwa chedu tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu nemudzidzisi uye anoitawo zvemitambo yekufadza vanhu, mukoma Richard Matimba, avo vanoitawo zvekudzidzisa vechidiki nezvenyaya dzekuimba idzi. Tinokutambirai zvakare nemufaro paStudio 7, mukoma Richard.
Tinokutendai wone kuti gamuchira zvakanaka. Manirano nomukana wamandiwanisa kuti ndigotauro nezvesimaset. Ongokutendaiwo kuti mangondiwanisa nomukana kunzigotsanangudza nenyaya yezimaset, nekuti ndinonzwisisa chaizvo nyaya yezimaset. Zimaseti chinhu chakanaka. Ndakanyatsokunetseka nezvo ndichivhiringika ndichimbofunga kuti asi zvinomborewa chii kuti nyaya dzezimaseti idzodzidzi. Asi ndakavhiringika, asi ndakazonyatsofunga ndikati zimaseti ndanyatsoinzwisisa. Ndikazonyatsoona kuti asi zimaseti inoreva kuti inoita kuti mugobudirira mukati menyika. Muchigobuda unoona kuti mamisha uko vamwe vakashaya mbesa dzavo, unotoona kuti vamwe mbesa dzakatsva, umwe akatorima zvakakura asi zvakazongotsva futi, votoona kuti zimaseti ipapo ndopanotobatsira, votoona yakuti uya vanhu vakutopiwa mbeu. Watoonekwa vachitodyara mbeu. Ndotongatozonisa ipapo nechokutoti anotozodyara nguva yembeu dzacho dzozokura rini futi, ndopangatonisa. Asi zimaseti inenge yatomiramira ipapo. Unotoona kuti mumadhorobha zimaseti iri kutopinda ichitobatsira futi, umwe oshaya mvura, umwe oshaya magetsi. Utoona kuti zimaseti katova ipapo wekutobatsira, umwe kutowana chikafu, miti, mafruits. Utoona kuti umwe kutodyira mvura mugomo. Utoona kuti zimaseti inenge yakutobatsira ipapo. Vazhinji vamwari kutonetseka kuti chaiko kutogara chaiko, asi unotoona kuti zimaseti ndopainenge yakutobatsira ipapo. Ini ndinyatsonzwisisa nyaya idzi dzezimaseti. Unotoona kutonzwa munhu angu atondikurudzira achindi tsangura akanditi unogona. Akanyatsonditarisa kumameso, akanyatsonditarisa kudai, akanyatsonditi iwo unogona. Ndikatoona kuti inangu iyi anotonyatsoziva fani, anotonyatsoziva kuti inini ndinogona. na atondita hanzani yo umangwa sautoita minister of zimaset ngadota amune anoziva fani nosangana tokumbira kuti muto muto ndivotera homu ndinotokwanisa kutoita minister of zimaset munokwanisa kuti uwanjani zimaset chikugwera imeze chikugwera zimaset imeze mese kuti muto wanika muto waona wana zimaset na dhenda hangu
Ah, shuwa unotoshaya kuti zviri kufamba sei. Ko ke kupedzisira akamukatiitira here iko ke kugerwa mbucha.
Okay. Unotoona mwachitogerwa zvida mabucha. Unotoona mwachitochema. Mwachitoseka. Unotoshaya kuti zvitombofamba sei papa. Unotoona mwachitomhanya. Unotoona mwachitoramba akamira. Unotoshaya kuti zvacho zvitombofamba sei papa. Unotoona wana windi wana makani kwa kuto wakuto unga na baipa wakuto na wana windu wakuto di yee yee usha uta nda jisho sato mbukwamba sitwa wakuto 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 usha mmiri uti papa wano so discussa uti wani kwa kuto discussa ninye hei papa wakuto wana uti wamwani kwa jima kuseni wakuto wana uti wamwani kwa flix kuti flu yao iteka kudzikira
tiri kuzviona kuti chipo chiripo chaizvo aiwa nhambe tambe inoregwa ichanaka nekudaro vateereri tosangana zvakare svondo rinouya anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndokusiyai mina Jonga Kandemiri
Kokambo andina simba kubva kuna Sam Fellow na Mary Bell tabatashuka kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera rakaiti mbotarisa musoro yenhau dzedu dzanhasi Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika dzemuAfrica mukucherechedza Africa Day hurumende ichikurudzirwa kuti iremekedze kodzero dzevanhu hurumende inoti haina mari yekuti GMB itenge chibage mwaka uno kubva kuvarime Tabatashuka kumagume chirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndekusiyai mina Sandra Nyaira.